Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 20 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vonyora tsamba kukomisheni yavankalema Montlante iyo yakavakoka kuti vazope uchapupu mangwana. Commission iyi inoti kusvika pari zvino ichiri kuzeya nyaya yekuti vatungamiri venyika vakokwewo here. Vanhu vakawanda munyika vonetsekana nemoto iri kuramba ichibatira munzvimbo dzakasiyana-siyana, ichikuvadza vanhu vakawanda uye kuparadza midziyo. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vogadzirira kuparura bhajeti yavo yekutanga nemusi wechina. Tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezvoupfumi nemasangano anomiririra vashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vakawanda vemuchinoi vanoti vari kufara nekugadzirwa kuri kuitwa migwagwa yeguta ravo iyi yange yaipa nekuda kwekupedza nguva isina kugadziriswa. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vazhinji vataura neStudio 7 nhasi vanoti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma, kanzuro yavo iri kuita zvinhu zvinobatika sekugadzirisa migwagwa iyo yanga yave nemakomba makomba akawanda, izvo zvanga zvave kukonzera njodzi uye kuuraya motokari dzavo. Mumwe mutyairi wemotokari inotakura veruzhinji vaMcDonald Chareya vanoti zvinofadza kuti kanzuru iri kugadzira migwagwa, izvo vanoti zvave kuchengetedza motokari dzavo uye kusimuka kwehuruva iyo inokonzera zvirwere.
Zvakanakira kuti mota dzida traffic zvakuchengetedzwa mota. Lazi dasti ya mzimba wana kwa kwara. Hapa mota ino kwa noto wito umwezi sina wana kufuwa. Rato naga sige. Kwepepe wa ino kwa one week jayo nukwa kutusinja suspension. Ino kwa kutura gudu gudu gudu. Bada hapa ayo wa tunguru wa pasi.
Izvi zvinotsigirwa navaLazarus Tembo avo vanoti motokari dzavo hadzichafa nekuda kwekufamba mumakomba.
Zvakanakisa chaizvo kuona rodhi dzedu dzichigadzirwa. Isusu tinofamba nedzimotokariwo tinonzwa kurerukirwawo kuti mapatsi emotokari nokudhura kwaitawo ku at leastwo kanzuro inenge yaita zvakanaka kuti gadzirwewo rodhi. Hatichafaruviri mapatsi angadhure zvavo, asi unozoti wakamendena karumwe chete kana rodhi yakanaka zvinhu zvinofamba unotombogara.
Vachareya vanoti dambudziko ravepo nderekuti vamwe vatyairi vave kumhanyisa motokari sevari pamakwikwi, nekudaro vanoti paiswe mahambu mumigwagwa.
Ndaratara vaiswa kuipombiko.
Bhati chatakukumbira kuti vatisine mahambu. Mahambu chocho ndatikumbira tidzi bhozi.
Pane katodone izvo.
Izvozvi pana makore izvozvi pane neaccident tsaona izvozvi. Izvozvi pina muta.
Pina muta tsvire.
Mhanyanga nemhanya 130, 140.
Meya weguta rechinhoi vaDike Makombe vebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vanoti vave kukwanisa kugadzira migwagwa nemari iri kubva kubazi rinoona nezvekugadzirwa kwemigwagwa munyika reZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA. VaMakombe vanoti kanzuro yavo yave kushandisa mari yeZINARA pabasa ravanenge vapuhirwa mari kwete kuishandisa zvimwe.
Inini tikandikanzuro chokuti tiri kushandisa mari pabasa rayo chaiyo. Tisi kuti mari yechingwa inoita mari yematomasi. So we are utilizing the ZINARA funds specifically for the road, kuti tishandise for the roads, not for anything else. This is why takanangana nemaroads. Inyaya yekuti tiri kushandisa a project based budget yedu yakanangana kuti imari inoenda pakati, imari inoenda pakati, inoenda pakati. Hatisi kumira, tiri kutoti January takutokundinya.
Asi mumwe mugari amai Mr. Pfumanei vanoti vanotenda maruva vadya chakata sezvo kanzuro ichimbotanga zvinhu asi yotadza kupedza nekuti kwavanogara kuwhite city hakusati kwagadzirwa.
Ndaona vari kugadzira kusvika kuu vasati kavapedza totaura chiyosagodi
yasvika apa ozomboona vanhu vaivaenda
saka taamirira kuti vatamuvapedzi kozini kwandogara ndakanzwa kuta kusvika rodmona ndosaka ndisina kana kufara.
Mutauriri wekanzuru vatichaona mulauzi vanoti nzvimbo dzisiri kugadzirwa gore rino dzichagadzirwa munandira gore rinouya sezvo vakapiwa mari inosvika miriyoni nechidimu nezinara yekushandisa gore rinouya. Vamulauzi vanoti pari zvino vari kushandisa mari inosvika miriyoni kugadzira makiromita mapfumbamwe anosanganisira nzira yekuruvimbo, nzira yekubva pane makonde kuenda kucherima pamwe neyekumapako. Zvichakadaro mune imwe yonyaya sachigaro webato rezanu PF mudunhu reMashonaland and West vaziyambe ziyambe vakazivisa nezuro kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachatanga kutenda vanhu nekuvavhotera kwavakaita. Vaziyambe vanoti vaMnangagwa vachatanga nekutenda vanhu vekwaZvimba nemugovera sezvo vainge vasingafungidzire kuti vanokunda mudunhu iri sezvo kuri kumusha kwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chiguriwa.
Motokari nhatu dzatsva dzikaparara nhasi pabvira moto kumusika wevanoita mubato wemaoko weCSO uri kuMbare muguta reHarare. Moto uyu uri kufungidzirwa kuti watangwa nevanhu vanotengesa mhando dzewaya dzemagetsi dzemhangura avo vanodzisvura pamusika uyu zviri kunze kwemutemo. Nezuro mumwe moto unonzi wakapisa zvikamu zviviri kubva muzvitatu zveGlenview Area 8 Home Industry Complex iyo iri muWillowville pakatsva zvinhu zviri kufungidzirwa kuti zvinosvika kumamiriyoni emadhora. Kuguta rekadoma usiku hwanezuro chimwe chivakwa chine zvitoro zveEdgars, Jet neColorcell chakatsva vezvitoro vakarasikirwa nezvinhu nemidziyo zvakawanda. Nyanzvi munyaya dzezvemhando dzemoto injinia Kudzanai Chiweshe vanoti moto mizhinji iri kukonzerwa nevanhu vanoita basa remagetsi risina unyanzvi uye zvivakwa zvave nenguva zvavakwa. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Amai Charamba vati mapurisa achiri kuferefeta chakakonzera moto iyi, vozozivisa nyika kana vave neumbo wouzere. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata meya weguta reHarare vaHebert Gomba kuti tinzwe zvizhinji.
Zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kugara muguta vari kuita mabasa emaoko mukuwandawo kwavari kuita. Pane mamwe mabasa ari kuzobatikikawo ari kukonzera zvimwe zvamuri kuona zvakaita sekuwanda kwemoto. Vanhu vanoita zvinhu zviri kunze kwemutemo vachishandisa simba kuvamwe vanhu vachitapa pekushandisa vangadaro vari vanhu vanenge vane chigrupu chavo chinenge chichiintimidita vanhu chatingati chigrupu chatingati pachirungu mavigilante sort of ukaita anodai tinenge takutoona moto wakawanda. Zviri kuMbare zvikutiaso zvakonzerwa ne vanhu vanga vachivangawane yatingati kopa waya yavanga vachipisa kubvisa muplastic inorepa kopa waya iyaya. Saka moto iwowo ndo wazoenda kunopisa motokari dzatanga kupisawo dzimwe dzichienda dzakadaro. Saka kazhinji tiri kuona mabasa emaoko anenge asina kurongeka ari kukonzereswa.
Department yeFire Brigade vari pasi pehurumende here kana kuti vari pasi pekanzuro?
Vari pasi pekanzuro.
Vari kumiramirawo zvakadii mukubatsiridza muri kutsva moto?
Information yandawana ndeyekuti vari kumiramira chaizvo chaizvo kudzimura moto. Kushanda kwavo kunodependa nenguva yavanenge vafonerwa kuti huyai munodzima moto uri pakati. For example, Glenview, vakafonerwa around about quarter to three, sort of. Then vakasvika in 15 minutes according to time yandatumirwa panapa.
Avo vanga vari meya weguta reHarare vaHebert Gomba vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Maneja mukuru wezvitoro zveColorcell Furniture vaGivi Magunde vanoti vanga vasati vawana ruzivo ruzere rwezvakaitika kumoto wakapisa chitoro chavo kuKadoma. Vaimbo vemeya weguta rekadoma vari nhengo yeparamende yekadoma central vamuchineripi Chinyang'anya vanoti moto wakapisa zvitoro kukadoma unofungidzirwa kuti wakatangwa nekusangana kwewaya dzemagetsi dzisina kugadzirwa zvakanaka. Tavabata kuti tinzwe zvizere.
Kubva pane information yandawana kubva manheru ndezvekuti pane moto wakangotanga kubva pasi. Chivakwa chine mashops anoti Jet, Colorcell ne Edkai. Moto uyu kutsvakirudzo dziri kuitwa so far hapana ati ava neruzivo kuti wakatanga sei, asi zviri kufungidzira kuti zvakakonzeretswa nezvekuita nemagetsi. It's unfortunate kuti moto wacho wakaparadza mudhuri imwoyo chikuru and vezvese vakatozodzima magetsi muguta rese kuti maybe zvibatsire kuti moto wacho ukwanise kuzodzimika.
Pane vakakuvara here vanhu mumoto iwoyu?
No, hapana vakakuvara, hapana vanhu vakakuvara nekuti pawakabvira mashops akanga avharwa. Moto wakaita ma9 dzemahusiku mashops anga avharwa, hapana anga achiri pabasa. Ndozvatingatotenda Mwari nazvo kuti moto wacho wakaitika vanhu vaenda kudzimba.
Iro guta rekadoma munoona mashandiro arinoita rine hurongwa here hunobatsira kudzivirira njodzi dzakadai kana kuti igadziriro yekuzomhanya kunodzimura kana zvaitika?
Guta rekadoma rine mafire tender matatu. Kugadzirira hongu ndingati vanogona kunge paine kugadzirira, asi chakakosha ndepe ndechekuti kana moto waitika vanonge vaziviswa here paine nguva, nekuti kana moto vakazodaidzwa moto wawanda kudzima kwacho kunotinetsei.
Ngavari vaimbove meya weguta rekadoma vari nhengo yeparamende yekadoma central vamuchineripi Chinyang'anya vachitaura parunhare vari kukadoma neStudio 7.
Nasi muchirongwa cheThe Connection tichange tichikurukura nevechidiki tichinzwa kuti vari kurarama sei nekuoma kwaita upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Ntungamiri Nkomo.
Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa uye mutevedzeri wasachigaro webato iri vaTendai Biti vanyorera tsamba kukomisheni iri kutungamirirwa nevaive mutungamiri weSouth Africa vaNkalema Montlante iri kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu mushure mekudaidzwa kuti vamire pamberi pekomisheni iyi mangwana. Blessing Zulu weStudio 7 anoti panyaya inotevera.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vatenda kuti vachamisa nhasi vanyorera tsamba kukomisheni iyi vachida kunzwisisa nezvekudanwa kwavo mangwana kuti vape umbowo.
Vachamisa vanyora tsamba kuna Mashante vanga vachibvunza kukomisheni kuti kana zvayakavadana ichadanavo here vamunangagwa navachiwenga, nokuti vakataurawo kukomisheni vachibvunzazve kuti nyaya yacho yavanyatsovadanira ndeipi zvakataurwa zvacho ndezvipi, vanokwanisa here kutipa information yakazara pane zvavanoti zvakataurwa pamusoro pavachamisa. Ndo zvavabvunza kuti naivo vakapa makomanda ava vachadanwavo here kana kuti vari kudzivirirwa necommission, nokuti pane vakataurawo vemauto kuti vakapuhwa mvumo yokupinda nekunoita zvavakaita navamunangagwa.
Mutauriri wecommission iyi vaJohn Masuku vatendawo kuti vawana tsamba kubva kuna vachamisa.
Commission iri kutarisira kuti vachamisa vauye kana vaine zvichemo vanozozvitura kucommission, asi iyo kusvika pari nhasi vakatarisira mangwana vari kutarisira kuti vauye kuzopa zvichemo zvavo kwavari.
Ko, vamunangagwa navachiwenga vachakukwawo here kucommission iyi kuti vape umbowo? Tabvunza vamasuku zvakare.
Commission inoshedza vanhu kana yaona zvakodzera kuti panguva iyoyo vange vachishedza ngana nangana. Saka pari zvino vakaona zvakakodzera kushedza vachamisa, vabiti, vakunaka navamashamombe. Uyezve kune mamwewo masangano achauya achizopa umbowo hwawo pamwe navamaphosa vanova murumwe umwe mudzimai akashaya panguva iyoyo. Saka ndivo varipo izvozvo. Kana kuchizori nevamwe vachazosvedzwa, commission ichazivisa kuti vachateera danangana nangana.
Asi vachitaura neStudio 7 munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati vamunangagwa vakakokwa vanoenda.
I can assure you kuti vamunangagwa vakadaidzwa vanoenda, because is very law abiding. There is never a time when president was subjected to or was invited even to parliament and did not go. He has been in the government for a very long time, but check his history. History yawe yese. Pavanobvunzwa mubvunzo vanopindura. Pavanodaidzwa nemutemo, he has always subjected himself to the law, and he took an oath yeku obey a constitution, yeku live by the constitution, and he will live by his oath like he has always done.
Vabiti kuburikidza negweta ravo amai Beatrice Mutetwa vakanyorawo tsamba kucommission iyi vachiti vanoda kuti vawane mukana wekubvunzurudza vamwe vaipa huchapupu hwekuvaroverera. Asi vamwe vari mucommission iyi vaudza Studio 7 kuti commission yavo haisi kuzovapa mukana wekuita izvi. Kusvika pari zvino vanhu vanosvika zana nemakumi mana vapa umbowo kucommission iyi. Mangwana ekare pari kutarisirwa kuti pachadaidzwa imwe nyanzvi yezvemabara kana kuti ballistic expert kubva kuZimbabwe Republic Police kuzopa umbowo. Vamasuku vatenda kuti pari kutarisirwa nyanzvi iyi kucommission yavo. Umbowo hwenyanzvi yemabara uhu hwakakosha zvikuru sezvo pave kukandirana nyoka menyu kuti ndiani akapfuura vanhu mushure mekunge vakuru vemauto varamba kuti mauto akaenda kunobatsira mapurisa kumisa kuratidzira ndiwo akauraya vanhu. Vamwe vanoti vane mavhidhiyo anoratidza kuti mauto ndiwo aipfuura vanhu musi uyu. Mutauriri wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vanoti vanhu vakarapwa nesangano ravo vakawanda vakapomera mauto mhosva yekuvapfuura. Pane mashokowo ekuti vamwe vanofungidzirwa kuti vasori vaida kutora mumwe mutumbi kumochari kana kumanikidza vana chiremba kuti vati mufi ainge abayiwa nebanga kwete pfuti. Dr. Nyamande vanotsanangura.
Inyaya iri tricky uye iri sensitive. Asi isusu mukukombaila kwatakaita report yedu taishandisa information yataiwana kunana chiremba vanobelonga kunetwork yemadoctors for human rights. So on that particular incident, kana muchiri kurangarira munhu akabuda pacommission of inquiry vachitaura kuti vaizenge vamwe pane vakawanda vakabuda vaitaura kuti vaizobatsirwa neZimbabwe Doctors for Human Rights kuti magwaro ekuti vanhu vakashaya sei kuti anyorwe kwazvo. So tinoona kuti panga paine yatingati lack of transparency in terms of documentation yekuti vanhu vakarasikirwa neupenyu vakarasikwa sei. Tingati panga paine attempt yekuda kuzama kunyora kuti vamwe vakabayiwa nemapanga, yet vanozanga zviri pachena kuti vanhu vakapfurwa nemabara epfuti. Kuti vakapfurwa nani zvinogona kunetsa for isu wana chiremba to exactly point kuti muna kapora wana ndiani.
Asi vachitaura pamberi pecommission iyi, Brigadier General Anselm Sanyatwe vakaramba kuti mauto ndiwo akapfura vanhu ava.
The particular soldier that the video you are referring to was taken whilst on kneeling position. Yes, indeed, he took that position because he was avoiding missiles that were being thrown to him.
Musoja wamuri kutaura nezvake muvhidhiyo akatorwa mufananidzo akapfugama. Hongu, akatora chinzvimbo ichocho nekuti akanga achinzvenga matombo aikandwa kwaari. Asi nekuti mutemo unoti futi yekuyambira vanhu inofanirwa kuridzwa, musoja akamira. Ndosaka mukuru wemauto iwayo akaona musoja uyu, uyo anove sergeant. Akamuti, simuka, usatya matombo ari kukandwa, haakuuraye. Saka akatora matanho anokodzera.
Commission iri kutanga kusangana mangwana kuCrestal Hotel muHarare, asi iko zvino iri kuita musangano watanga na 5 Maneru sezvo vamohlante vapinda munyika nhasi vachibva kuSouth Africa. Panopera musangano wanhasi, panofungidzirwa kuti ndipo pachakwanisa kuti vachamisa navabiti vapindurwe tsamba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.
Tinotenda nekutitsigira kwenyu murukuro yepamutoko center. Tigotendawo zvekare vechechechewoye. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 mbudzi 2018, vemedia center vakabatana nevoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamirira akaita zvino munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota. Panguva apo hurumende yava Emerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sanganai nesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018 pa Crown Plaza Hotel muHarare, kubva na 6:30 kusvika na 8:30 Manheru. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Gurukota rezveupfumi vamutuli Ncube vari kutarisirwa nemusi wechina svondo rino kuparura bhajeti ravo rekutanga vari gurukota, rinove bhajeti ragore ra2019. Pane tarisiro huru kwazvo kubva kumapoka ezveupfumi akasiyana-siyana pamwe neveruzhinji kuti bhajeti iri richaisa mberi kurarama kwevanhu. Kova Ncube vachabudirira here kuenzanisa mashandisiro emari nehurumende nemari iri kupinda muhomwe yehurumende? Jonga Kandemiri weStudio 7 anotipanya inotevera.
Vaimbove gurukota rezveupfumi muhurumende mubatanidzwa vatendai biti vanogara vachitaura kuti hurumende inofanirwa kudzidza kudya chayabaya kwete kurongera nemhuka ichiri kufura zvayo musango. Izvi ndizvo zviri kuita kuti vanhu vakawanda vatevere budget richaparurwa namuzvinafundo Ncube nemusi wechina vaine maziso matsvuku kuti vaone kana paine musiyano nemamwe makurukota ezvemari anonzi aipedzira miseve kumakunguo. Mukuru wesangano ravana muzvina bhizimusi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vajoine mufukare vanowirirana nemashoko avabiti ekuti hurumende idzore mashandisiro ayo emari yainowana vachiti inofanirwa kunangana nezvinovaka nyika.
Chikurukuru chatakatarisira ndechekuti hurumende idzore kuspenda kwairi kuita mari yairi kushandisa iite shoma, ikwanirane nemari yairi kuwana kubva mumataxes nezvimwe zvakadaro. Ngatiregerei kuramba tichingorarama nechikwereti.
Izvi zvinotsinirwawo nenyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze. Ava vanotiwo vanhu veruzhinji vari kuda kuona vaNcube kuti vachaita sei nemutero wezvikamu zviviri kubva muzana wavakaparura mwedzi mishoma yadarika uyo vanoti uri kurwadzisa vakawanda.
Chokutanga, nyika yose yakamira tichida kunyatsozwa kuti vanuve vachaita sei nokuda kwe 2% transaction tax ya yakanzi navamunangagwa zvakare patsva pachaparurwa budget.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti dambudziko riripo nehurumende nderekuti haiteveri zvinobva kuvarombo, vachiti hurumende yakapiwa kare pfungwa neveruzhinji.
Vashandi maziviro edu ndekuti pavaitenderera vachibvunza pfungwa dzevanhu, madharisiro evanhu. Vanhu vakataura zvavari kuda mubudget. Vakataura kuti vanoda budget richapaupenyu kuvanhu, kuona kuti kuzvipatara mishonga inowanika, kueducation kuri kupiwa mari. Tisakoshese nyaya yemasoja kana kupa masoja kana kuti mapurisa mari.
Vamoyo vanotiwo budget iri runofanirwa kusiyana netsika yekuita semamwe mabhajeti adarika, ayo vanoti aiwanza mari kumapazi akaita semauto nemapurisa, asi achinyima mapazi anonangana neupenyu hweveruzhinji akaita sereutano neredzidzo.
Takunzwa nyaya yemabhondi notes yauraya upenyu hwevanhu, yauraya mapenjeni evanhu. Saka ndizvo zvatiri kutarisira kunyanya.
Mumiriri wemakonde muparamende vari zvakare sachigaro wekomiti yezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yezano PF vakaindinesi paradza vanoti vanotarisira kuti bhajeti ravanxube iri richapa mari kumapazi anoshanda nevanhu akaita sereutano, rekurima pamwe nebazi ravo rezvekudyidzana nedzimwe nyika kuitira kuti rikwanise kubudirira munhaurirano dzekuti nyika itange zvakare kudyidzana nedzimwe nyika.
Zvatiri kutarisira bhajeti ravamuturin'uve ndezvekuti tione kuti tabudirira, tione kuti vapa mari kumaministri ano zvokuita ngatimbotaurai kana zveutano, tione kuti utano iye zvine zvimapirizi chavo chaivo akudhura, akutengwa nemari dzekunze. Saka toda kuti vawedzere futi bhajeti ikoko.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumhanzu vanoti vanoona sekunge muzvinafundo Ncube vakauya neshanduko huru kwazvo mune zveupfumi iyo iri kuedza kuti nyika ibude kubva mumadhaka mairi.
Ndinofunga vakawanda vanoziva kuti vamutuli Ncube vauya neshanduko yakawanda. Munhu ane njere dzokuona maburi apo pana vamwe vasinganyatsi kucontributa muekonomi, tofunga ma2% makaona. Saka naizvozvo ngatimbomirai kufungidzira icho nechocho, nokuti togona kufungidzira sati zvirizvo tikatanga kutatamusana nemhepo.
Kunyange hazvo vakuru vakati usiku humwe hauwo dzenyemba, vamwe vana veZimbabwe vatononokerwa nekunzwa zvichaburwa mugapu ramuzvinafundo Ncube. Kunyange hazvo vamwewo vatotanga kare kuti rinenge richabika mbodza. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vonyora tsamba kukomisheni yavaNkalema Montlante iyo yakavakoka kuti vazope uchapupu mangwana. Komisheni iyi inoti kusvika pari zvino ichiri kuzeya nyaya yekuti vatungamiri venyika vachakokwawo here. Vanhu vakawanda munyika vonetsekana nemoto iri kuramba ichibatira munzvimbo dzakasiyana-siyana ichikuvadza vanhu vakawanda uye kuparadza midziyo. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vogadzirira kuparura bhajeti yavo yekutanga nemusi wechina. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.